Urongwa wokuvigwa kwa Genius Kadungure anozikanwa nenyika yesachinzi Jinimbi. Uri kutanga mangwana Tuesday, Morris Tuesday, parikuitwa post mortem. Bodi yodzokera kupala apa ntiu muswe Friday. Friday topa tichatora bodi toya naye kudomboshava icharara mubamake. Saturday toiradzika iko kudomboshava kuno pane nzvimbo ichazoonekwa nevazhinji vachauya kuno kuzoboviga gamba redu iri.
Semhuri yekwaKadungure, mungati marasikirwawo nemunhu anga akaita sei chaizvo?
Semhuri yekwaKadungure tiri kuchema, tabvisirwa pila ranga rakabata musha wese. Pataichemera kana zvose zvaoma, but tada kunyatsotaura. Genius was not just an icon to the Kadungure family, asi dombushava yose akaidevelopa ari wega amire ari wega, zvekuti takutoshaya kuti pane rachakwanisa kukontinya basa guru ranga raitwa nemukomana uyu. It's not easy kuti munhu unotigadzirira tara munyika zvinhu zvakaoma kudai. Akatiitira zvekuti nanhasi tiri kurwadziwa, tiri kuchema, and hatizive kuti tichanyaradzwa zvaita sei chaizvo chaizvo, asi tiri kurwadziwa.